danho ratorwa ne ANC iri idanho rakanaka idanho ratotambira zvikuru idanho rakatononoka kuuya kuZimbabwe nekuti dambudziko ratinaro ratotanga izvizvi idambudziko rakabvira ririko richinetsa vana vaZimbabwe richita kuti zvimwe zvinhu zvirambe zvichinetsa dambudziko ratinaro muZimbabwe idambudziko releadership idambudziko regovernance idambudziko relegitimacy crisis saka rinotoda kuti tibatsirane semaAfricans kugadzirisa zvinhu zvedu zvifambe so dambudziko iranga rakutispila over manje rakutikonzesa kuti nyaya dzezvopfumi dzisafamba zvakanaka nyaya dzezveutano dzisafamba zvakanaka nyaya yekuzvikoro dzisafamba zvakanaka zvizhinji muZimbabwe zvinhu zvisafamba zvakanaka nenyaya yedambudziko rakangotanga rekusafambisa zvakanaka kwebasa nevanhu zviti vatungamiriri venyika
Vamponda tiri kunzwa chikwata cheANC chingangopinda munyika cherongwa kuti chinzwe pamusoro pematambudziko anonzi ari munyika. Munotii nerwendo?
Rwendo rweANC tinorwigamuchira nemaoko maviri. ANC yagara ari ma brother edu takarwa nawo hondo tikabatsirana kuti tagara tichidzana nawo. It's what we call a sister organization. Saka ANC is welcome anytime, any day kuya muZimbabwe. Asi panyaya yemaproblems ari kunzi crisis. Zimbabwe crisis yatinayo. Deva sanctions, akada ziro nwano MTC. Wakakumbira kuti masanctions gara ambaripo kusvikira iwo vatonga nyika. Tapedza izvozvo kwaitwa election. Zvanhu PFP yawina election zvakanaka, president Mnangagwa wawina election zvakanaka. Vatamisa vakataura iwo kuti ndinozvidira jecha izvi. Kuri waizvozvo kuti vatadira jecha sadzada kudyiwa nemunhu wese. Tinoda kuti ipapo ndopakatanga kuve nemaproblems eikonomi nekunyatsoratidzwa kuti no, pane makakatanwa. Asina kunaka nekuti MDC yange yatinoda kudira jecha kuti zvanzviwo chero zvayawina tinoda kuona kuti munoitonga sei nyika yacho munoivhiya sei tisipo saka crisis yatinayo ndiyo yemafunctions atiri kutaura pakanyanyoipa ndepekuti iwe chero ukaomeserana sei nemukoma wako kana munin'ina wako haufani kudaidza munhu wekunze kuti aivaparadza musha wedu ndozvinoitwa neMDC kuti vaita kusaurirana nezanu pf iwo wechidaidza vanhu vekunze kuti paradzai Zimbabwe yacho kusvikira vamadota ipapo ndokatoa kuti hapana patriotism
regaitinzwe vasachiwa yapinda itinzwe
hakuna imba inovakwa pasina jecha pasina simendi imba inovakwa nesimendi kana vakonda vachitotenda kuti vachamisa ndoo vatori nejecha rovakaimba ndoo vatori nesolution nekuvaka Zimbabwe nendava iyeyi nekuti vachamisa ndo vakavhotirwa nevanhu nyaya iripo inyaya yekuti pane mupurezidendi akavhotirwa nevanhu pana purezidendi akazozine koti dziya aripo ndo pane makakatanwa atinotaura kuti ndo makakatanwa anofanira kugadziriswa ndo makakatanwa atiri kuti south africa woye nedzimwe nyika dzakapoteredza tibatsirei tiyanane vana vamunhu tibatsirei tikwanise kuva tine dialogue paro paro kwete nekunyeperana nekuti riri kuda kuitwa nana Mnangagwa nevamwe vavo ii dialogue rekunyeperana ndosaka makavana vakaisa chinonzi Pollard chiya zvekuti masanctions izvi ikorasi rakatobvira kuimbwa 20 years ago ikorasi rinongoimbwa nezanu pf zanu pf haifani kuexcusa kuti aiwa isanction yaita tichadai isanction yaita zvisadai nekuti ndo vari pachigaro kana sanction zvichivanetsa kudilanaro ngavatipe nyika isusu tirove sanction racho riripo vana vezimbabwe vadyiwe uchine mukaka vanakirwe varyirifere nyika ravo
regaitinzwekonzeresa
matambudziko ezimbabwe isanction yakaiswa nezanu pf sanction yekurova vanhu sanction yekuba sanction yekutora zvinhu zvisiri zvavo sanction yekuita zvinhu zvisina kunaka ndo sanction yatakapuwa nezanu pf ndo sanction iri kutinetsa iye zvino ndo sanction hombe reizimbabwe rinofanira kuti ripiswe rigadziriswe
vamuponda chikwata chiri kuuya cheanc tingaonawo here chichipuwa mukana wekusangana nevamwe vanopikisa iwa nevemasangano akazvimirira nevemakereke nokuti tinonzwa kuti pakauya vekutanga vanonzi hurumende yakavarambidza kusangana nevamwe
chandozva ndechokuti special envoy anenge atumwa netsamba kunobva mukuru wenyika vakatanga kuuya vanga vakatumwa kunoona mukuru wenyika noti kunoona every jkg muzimbabwe vakafambira zvavakafambira bvawa deliver message vakafambira president vakapindura mubvunzo yavo I think after that ndopakazonzi the second delegation ngaizouye from the first one not the first one was supposed to meet everyone asi rizvo ipapo ndokatoatwa vanhu vemdc advice yatotokwaka wapa nemdc kuti ngava prepare for elections in 2023 not calling for foreigners who don't vote in zimbabwean elections